Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe sezvo vasiri kuwana vanhu vanoita kuti bhizimusi ravo risimuke zvichienzaniswa nenguva yapfuura pasi pasati parohwa necovid-19. Muzvare Princess Goredema avo vanoti vanobva kwazvimba asi vachigara muguta reFrancistown muBotswana vaudza Studio 7 kuti kurambidzwa kufamba-famba kwavanhu kuri kuita kuti vakohwe padiki-diki kana kusakuwa zvachose.
Pazuva zvinongodependa nezuva racho kana kuti nemadays emwedzi. Lese kana pari iri month ini unogona kuita kaunti roughly lese 300 per day. Kana iriwo mid month ukawana 200 kana 150.
That's it.
Eizha zvakaafekitika zvakanyanya zvokuti kana unogona kutoswera usina kana kutombowana the whole day. Saka hei zvakaipa wonti nzara unonga wafunga ndodyei kuvana kumusha zvakangooma saka curfew necovid zvati afekta zvakanyanya.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe muzvare Melod Porongai vanoti mapurisa nemasoja anorara achienda usiku hwese mumisha inogara veruzhinji kozezesa vatengi nevatengesi senzira yekutyityidzira vanorarama nekuita zvepabonde kuti vasabude mudzimba manheru.
Ndenyaya yekuti unongochitya kuti ko what if ukasangana navo handiti saka utongotya unogara utongoavoida izvozvo kuti ungogara uri pasafe side.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe chinorarama nekutengesa muviri mudhorobha reFrancistown muBotswana icho chada kudomwa nezita rekuti muzvare Millicent chinoti kuvharwa kwenyika kuri kuvaisa panguva yakaomarara.
Zvinhu zvakuna kwatinokwanisa kunoshandira nokuva vakavhurwa taindokwataingoshandira mostly ndokwatowana maclients kumambao.
Mashoko amuzvare Millicent atsinirwa nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekutengesa bonde muBotswana resisonge Botswana vamandla pule vachiti basa rekutengeswa kwebonde rinowanda kana zuva ravira. Vapule vanoti vari mubishi rekuunganidza chikafu nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwemunhu kuitira kuti vakwanise kubatsira vanorarama nekuita zvepabonde. Asi muzvare Millicent vanoti vachatenda maruva vadya chakata nokuti sangano iri rinogara richivavimbisa kuvabatsira nechikafu nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu asi rinozoita kwakaenda nzvimbo ndiko kwakaenda dohwe.
Hapana help instinct this organization ini handioni because iwo vanongotida kana vane manidza vanoda kwatiri vachida kutikweshena but when kana taa kuma hard times hapana help yatinowana havatibatsiri.
Nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemari paUniversity of Botswana vaKenneth Mponda vanoti kuenda kumawere kwemamiriro ezveupfumi munyika zhinji pasi rose nekuda kwecovid-19 kungangosvitsa basa iri rinozivikanwa seoldest profession pachirungu kumagumo aro.
Ndekuti kuchapera dzaka kuti naiwo mumwe nemumwe naiyi agara achitenga achatya penyu uye anenge achizvitengesa unobva vaita wesi mai vana vake directi wesi nekuchikoro havachaendi kuchikoro kana kuchikafu.
Zviri kuitika muBotswana kumadzimai anorarama nekuita zvepabonde zviri kuitikawo munyika dzakawanda. Vanorarama nekutengesa miviri yavo vakaratidzira muguta reLilongwe kuMalawi mwedzi wapera paofisi yekanzuro yedhorobha iri vachinyunyuta nekuvharwa kwemabhawa vachitiwo vanoda kuti avhurwe rimasikati kusvika pakati peusiku. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.